mukadzi wanga uripi mozomutsa ndanyura mukamuona rudo rwake ameno ndikapona kumba kugarika kazafona kazafona rudo rwako ende urukona basa mira ndikudze murukona shasha svedera mduse ndaifunga uchandisiya pandakakudza ndakadzingwa basa ah baby urukona basa mira ndikudze murukona shasha svedera mduse ndaifunga uchandisiya pandakakudza ndakadzingwa basa pandakakudza ndakadzingwa basa ukatino naye seichagasa chandisingangodi rudo rungokwamba ndichamira newe kusvika zvanana ndakaita ndewe kopakabhana mamero akafungira uchandama umoyo uri pasenda zvese nepanaini ndakaugana ah baby urukona basa mira ndikudze murukona zhazha svedera mdusi ndaifunga uchandisiya pandakakudza ndakadzingwa basa ah baturu nabasa mira ndikudze murukona zhazha svedera mdusi ndaifunga uchandisiya pandakakudza ndakadzingwa basa
baby girl ndakadzingwa basa ndaiba mari ndakabvenda batwa amani shamari dzaka tikasaskama mamero vakazvimba faster you said you gonna stay and guys believe yes wakati with them get a kweja kana birita zvongopera chete kana iwe wave shiri kazi nawe firi bawai usiri sinister ndi JP gurali baby chimiso urikunditisa baby urikunditisa iti twasa unge rula body like tea inonaka unge mfura
basa mira ndikudze murukona shasha svedera mduse ndaifunga uchandisiya pandakakudza ndakadzingwa basa ah baby urukona basa mira ndikudze murukona shasha svedera mduse ndaifunga uchandisiya pandakakudza ndakadzingwa basa.